A very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Life Talk this Thursday, April the 21st, 2022. I'm Marvelous Mhlanganyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. Tonight, we're going to be looking at various issues facing women, but we'll start off with the situation, the volatile situation in South Africa, where we saw last week a Zimbabwean, Elvis Nyathi, unfortunately, being tortured and also being harassed and being burnt to death and then buried in his home in Bulawayo. So that's what we'll be looking at on this program. And we'll also look at the situation of women that are currently in South Africa and what they are facing at the moment. And also we'll be talking to other women that are embarking on other projects in other countries.
Yes, Marvelous, and I'm also your host, Sithandekile Mhlanga is my co-host, as said. We'll be looking, of course, at okwenzakalayo kwele South Africa, lezinye ke inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana, lakho konke nje okunye okuningi nengi.
Aiwa, tokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Women's Roundtable pa Live Talk. Nasi tichange tiri kutarisa isu zviri kutarisana nemadzimai pasi rose, asi nyanya zviri kuitika munyika yeSouth Africa, umo takaona chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyathi vachiwanikwa ivo vachipiswa nemoto muSouth Africa kuDeepsloot, uyezve vakaurayiwa vakazowanikwa vachiradzikwa kuZimbabwe. Tikutarisa isu kuti madzimai pari zvino vari kutarisana nezvinhu zvipi, uyezve regai timboona hama dzavo dzichiwanikwa idzi dzichichema parufu rwavo rwakaitika kuBulawayo. Aiwa, apo tukona vakange vari kuwanikwa ivo hanzvadzi yavo vachichema mufi, apo vakawanikwa vachinoradzikwa kumusha kwavo kuBulawayo. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo ipo pano pachirongwa. Uyezve tine nyanzvi dziri kubva munyika yeSouth Africa nevamwewo vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachange vari kukurukura nesu pamusoro pezviri kutarisana nemadzimai panguva ino.
Yebo ke, kulavo vasando kusixhuma ke namhlanje luhlelo lwethu lele olwe Studio 7 Live Talk, the Women's Round Table, lapho ke sicubungula ukuthi abesifazana endaweni ezijiyileyo baphathe kanjani. Namhlanje ke siyabe sikhangele okwenzakala ke kwele South Africa. Sibona ukuthi kwabulawa isizalwane seZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi kumaviki amabili edluleyo. Njalo siyabona ukuthi kuloku ngahlaliseki kuhle kwezizalwane zeZimbabwe zisesaba ukuthi abantu bakulelo lizwe bafuna singasebenzisa nje elinye ibala elisetshenziswa yinhlanganiso yakhonale ukubadudula khonale, ngoba siyabona ukuthi kule Operation Dudula kulezizalwane zeZimbabwe zeSouth Africa lazezivikwa zisebenza zezimele zingekho kule nhlanganiso ezithi azifuni abantu bokuza abavela kwamanye amazwe athi iZimbabwe kuphela, abathi sebegcwele kulelo lizwe bebathathela imisebenzi, abanye besenza, abanye betshontsha kumbe bethengisa izidakamizwa lokunye okungekho emthethweni. Kodwa-ke lokho kwehlukile ngoba abanye bathi hhayi lazo izizalwane zeSouth Africa zingabe zikwenza lokho. Njalo siyabona ukuthi bona beSouth Africa sebekhonona ngokuthi khathesi kulesinye izizalwane zabo ezivuliweyo kulelo lizwe. Singakhangela-ke omunye wabe besithi uHomosodiyali ukuthi laye bathi ubulewe izizalwane zakwamanye amazwe, kodwa lokho hhayi akukathiwo ngamapholisa ukuthi ukhona umuntu asebembambe xhaka njalo nguye owenze lokho. Ngakho-ke siyabe sicubungula thina ikakhulu ukuthi ukungahlaliseki lokho kuphatha njani abesifazane. Nampo siyababona, ubukele, uyawubona lo mfanekiso abantwana bakamoyi umnumzana Elvis Nyathi besemngcwabeni wakhe, njalo kulo nkosikazi wakhe uNomsa laye uhlulukelwe, abazali bakhe unina odade wabo. Ngakho-ke siyabona ukuthi lanxa kungowesilisa okuqondane laye lokho, baningi abesifazana labantwana abebethembele kuye abazabe bezakhathazeka ngalokho. sizakhangela ukuthi bona ke abesifazana ke bahlezi njani imisebenzi bayizuza bahlalele evalweni ngalesi sikhathi ngakho ke sikhangelele ukuthi ingcwethi zethu ezilwela amalungelo oluntu labahlala khona le kwele South Africa bebuye ukuba sicobongele lolu daba marvelous
aiwa tino zvakashakare pachirongwa chedu sekutaura kwataita nasi tichange tiri kutarisa zvakasiyana siyana zviri kuitika munyika dzakasiyana siyana zvakatarisana nemadzimai asi imwe nyaya huru yatange tiri kutaura pamusoro pezvayo inyaya yezviri kuitika munyika yeSouth Africa uko tiri kuona zvizvarwa zveZimbabwe pari zvino zvichinzi izvo hazvisi kubatwa zvakanaka uye zveitakaona vaElvis Nyati vachiwanikwa ivo vachishaya mushure mekunge vapiswa kunzvimbo iyo yeDeep Sloot muSouth Africa imomo saka tichange tiri kutarisa kuti zvakamira sei pari zvino uyezve tichinzwa kubva kune masangano ari kushanda nyanya nemadzimai munzvimbo iyi yeSouth Africa kuti zvii zvavari kuona pari zvino tichange zvakare tiine hurukuro nevamwe vanoita zvekunyora mabhuku vachange vari nesipo pano pachirongwa asi zvakare vachizeyawo nesu nezvatiri kuona zviri kuitika munyika iyi yeSouth Africa ava ndiyo vatingati vanonyora mabhuku asi zvakare vanoitawo maprogiramu avo pano padande mutande sisisiwe Kachidza Mafumo vari kucanada saka tichange tiri kukurukurawo navo tichinzwawo kuti vari kuona sei zviri kusangana nemadzimai pari zvino tombotanga nekutaura naamai Diana Zimbudzana tichinzwa kwamuri kuti kwakadii kuSouth Africa uyezve zvinhu zvamuri kusangana nazvo
maitaimi nekuti panguva yakadai ndiri kunzwika hangu handiti
muri kunzwika taura henyu
kuSouth Africa iye zvino takangogara takabatira hura mumaoko chikonzero chikuru chaita kuti tibatire hura mumaoko ndechekuti zvakatanga pagore rakapera patakanzi izvo naminista ari muhofisi yapurezidendi wenyika ino mazimbabwe ndese anga ane mapemits aya ainzi mazp atichiarinyiwa mapemits iyayo zvakaitika muna November gore rakapera kubvira ipapo ndo patakatanga kubatira hura maoko vamwe vedu hatina mapemits iyayo asi zvizvarwa zvemunyika ino zvesouth africa manje zvaakuti nyangwe imimi vacho vane mapemits hatichakudai muno taakuda kuti mese mudzokere kumusha nekuti mimi ndimuri kunza futi zvizvarwa zvekumusha kwenyu zvisina mapepa kuti zviuye kuno zvichizoita nyonganyonga nekufara mhosva dzekuita kubata vanhu kuuraya vanhu kuponda vanhu zvese izvozvo saka tese tese hura hwangu hwemumaoko kuti ko zvino zvichafamba sei ndo chekutanga chechipiri masvondo rakapera iro tingangoti kudza uda kukwana masvondo mairi mani kukzn kune imwe province inozvi kwazulu nataruko kukaita mafashano emvura kune zvizvarwa zvezimbabwe zvakabatanidzirwa ipapo zvekuti pari zvino tine nhamba yekupfuura makumi maviri evanhu vakashayika ikoko saka izvozvo zvimwe chimwe chiitiko zvechinotishungurudza mumwoyo kuti saka vanhu ivava vamwe vacho havasati vawanika nekuti vasiri kutsvaga vanhu havasati vawanika saka hatitozivi kuti zvichafamba seiwo ipapo imwe nyaya iriko iyoyo chekupedzisira chandoda kutaura ndechekuti kumhuriya yekwanyati tine urombo zvikuru nezvakaitika izvozvo zvekuti makarasikirwa nemunhu aiita kuti ariritire mhuri ari kuno isusu hationi zvakakodzera kuti kana munhu achinge anzi haazi wekuvhana mapepa nedzisiro yacho yokurawa achipiswa tinodayira kuti huni ihwohwo huri barbaric kushandisa izwi rechirungu hausi hunhu hwatinotatira kuvanhu vari munyika ino yavanoti taane civilization tave pamberi pamusungiro saka kumhuri yekwanyati tinoti tine urombo zvikuru nekurasikirwa kwamakaitwa hamusi mega makarasikirwa nekuti nyikawo yezimbabwe yakarasikirwa kana iyo South Africa yakarasikirwa nekuti nyati aishandaka vaaishandira vachivavo vaikupedza kutipatapata kutsvaka munhu anovashandira saka hatine urombo zvikuru ndo mamiriro akaita zvinhu pari zvino mune ino nyika ndangodimbura dimbura
aiwa tinotenda tochingamidza amai Sine Kachidza Mapfumo mukubva Canada muri kunzwa zviri kuitika mu South Africa. Imi munoti ine zvatiri kuona zviri kuitika izvi?
Tinoda kutanga neku titine urombo kune mhuri yekwanyati nekurasikirwa kwakaitwa, nekuti chiitiko chakaitika kuSouth Africa zvinotyisa. Handii nyore kuona munhu achipiswa kusvika afa kuita dota here munhu wakatarisa kudai. Zvinonyanya kutyisa ndezveavo sekutaurwa kwaitwa naDiane kuti vagari veikoko vanenge vachitarisa vanenge vachitishi hauziwo kuti mangwana zviri kuitika kune ani, because kana zvaitika kune munhu mumwe chete, it means everybody's life is at risk of going through the same thing. Zvinotyisa. Zvinotyisa. And ndinoziva kunguva yakaomarara chaizvo kune vanhu vari kuSouth Africa vari kubva kuZimbabwe. Unoshaya kuti zvinoodii murume mukuru ari kuriritira mhuri, ari kuchengetedza mhuri yake iri kumusha, ari kutostruggle, ari kungotryawo. Vanhu vese vari kudiaspora tinoziva kuti inguva yakaoma, it's very difficult for people to be here because if they have a choice, well, they'd rather be home. Asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumusha, tinoziva. Asi kana gumisiro yacho yadai, zvinotyisa. And we hope kuti magroups akawanda ari ikoko wanoexpressa kushungurudzika kwavari kuita nezvinhu zvakadai sezviri kuitika kuSouth Africa, ngekuti zvimwe zvinhu ngatizvityei sevanhu.
Aiwa, mashoko makukutu, nekuti tinoziva kuti imi matingo enyu ishoma. Ndichamboti mumbotitsananguravo pamusoro pebhuku renyu uyezve kuti makafunga sei kunyora bhuku iri.
Okay. Bhuku rangu iri rinonzi A Trip to Zimbabwe with Gogo. Bhuku iri really it's ndakarinyorera vana vakawanda vari kudiaspora, kana nevari kuZimbabwe was mainly vari kudiaspora, nekuti ndivo vazhinji vakazvarirwa kunyika dzakasiyana-siyana. Zvatiri kutaura kuti vanhu vazhinji vakamubva kubva kuZimbabwe vari kugara mune dzimwe nyika vari kuita vana ikoko, kana kuti vana vakaenda vari vadikidiki vari kukurira mudiaspora. Zvekuti kana zvanzi Zimbabwe, vanongonzwa maparents avo vachitaura nevamwe kuti kumusha taibva tadai, kumusha kwakadai kwakadai. And kana tichida kuti tirambe vana vazvino taurwanzi kuziva mbuya hudzwa, kana vasingataurirwe or vasinganzwe anything about Zimbabwe, vanogona kulose interest. And but I think it's important kuti vagare vachiziva kuti yes, tiri kugara kuEngland, yes, tiri kugara kuAmerica, tiri kugara kuCanada, tiri kugara wherever, kuEurope, asi kumusha kwakabva vabereki wedu ndekuZimbabwe. And iwo vane chido, ndinozviziva, they might not say much about it kana vasina chavano enough chavanoziva nezvekuZimbabwe, but they are excited, they would like to know. Inini ndakanyora bhuku iri because ndine vazukuru vangu, ndine vazukuru 4 vanogara kuAustralia, nemwana wangu anogara ikoko nemhuri yake. Saka each time yandinenge ndichitaura nawo pafirsttime, vanenge vachiti Gogo, tell us about Zimbabwe, kuZimbabwe, tell us about Zimbabwe. They've never been to Zimbabwe, vachiri vadiki. And I hope kuti nerimwe zuva ndichaenda nawo. Saka ndo zvakatanga the idea kuti, you know, I'm going to write this book for them, A Trip to Zimbabwe with Gogo, just give them a window into what Zimbabwe is like.
Saka vanenge vari kuda bhuku renyu iri vanokuona ikupi, uyezve tinoona mune program yamunoita padandemutande munobatika papi?
Okay, bhuku rangu iri they can get it on Amazon really, and Kindle as well, so you can order this on Amazon, you should be able to get that. And yes, ndine podcast yangu yandinoita zvakare inonzi Kanoi Wanyai Broadcast, yandinoisa padandemutande. Tiri on air every Sunday, tinounza maguest speakers akasiyana-siyana anobva kuZimbabwe. Inini ndinobva kwaMutoko, kuZimbabwe ndinobva kwaMutoko. Saka Kanoi Wanyai is really a community a broadcast. And the idea really when I started it was to highlight or to showcase zvinoitika kwaMutoko nekusimudzirawo kwatinobva nemutauro wenu. Of course, kana taadaidza maguest pamwe tinodaidza Marvelous asingataure Chibuja. Saka tinongotaura nechirungu nechiwanhu. Kana uri unobva kwaMutoko, tinobva tangopinda muchibuja tobva tataura chaizvo chaizvo tichiita. Vanhu vanenge vachititeera vanenge vanozvifarira, ngekuti dzimwe nguva vanenge vari kudzimwe nyika, that nostalgia yekuti kumusha tiri kutaura nelanguage yedu, tiri kutaura about places that they know, tiri kutaura about people they know. It's very encouraging. So that was the idea ye Kanoi Wanyai broadcast yangu.
Saka chitudze kuti vanhu vokuona ipapi kuti tichii kusiya henyu muende tiende.
Okay, tino broadcast on Facebook, on Kanoi Wanyai on Facebook, or you can try on YouTube. You can check it out on YouTube, Kanoi Wanyai broadcast. You should be able to get it and subscribe and like it and subscribe it.
Mhm, Anzina van Blandina Quinda, well done, my man.
Thank you, Blandina.
Saka mabva mawana comments apo, but it tinotenda regai tienderere mberi nehurukuru yedu. Nhasi tine madzimai akati one day vatinavo varida kupinda muchirongwa kuti timbonzwa kuti zvii zvavari kuita ukunzvimbo dzavari dzakasiyana siyana. Tabva tapat kwane Zimbabwe tokuchingamidzai pachirongwa muzvare Stabile Dewa. Zviri sei sei kuZimbabwe? Sistabile hatisi kukunzwai, mike yenyu iri off. Regaiti nikilikisa mnenge mazvimi utamira itono tisingabuditse. Halo, taurai tinzwa?
Hai, sisi Mavela, simurise.
Hai, watiri wadi murikunzwa iri mudariro iri. Tipewo pfungwa dzenyu. Mungatauro makatanangana na mai chidzwa mafumo kufanya vasati vaenda.
Maybe kungova korokotedza neku simbisa chivanhu chedu. Tirikuona vana vakawanda vari kudiaspora vanotoita culture shock vakauya muno muZimbabwe kuti tadza kutoziva kuti zvinofamba sei, nekutozongopedzisira vakutongofunga kuti zvavanoverenga mumanewspapers kana kuti zvinofungwa nevanhu vari kunzvimbo dzavanogara ndiwo zvinenge zvichiitika kuno kuZimbabwe. Kazhinji katinotofamba kunzi uchinzwa vanhu vachitokubvunza, saka kuZimbabwe munogara pai, munogara musango, munoita sei? So zvii zvakanaka kuita zvirongwa zvinogruma vechidiki especially kuti vakure vachiziva kuti nyika yavo yakamira sei, nokuti tese tine chishuviro chekuti kana vanhu vaenda kudiaspora vasafira ikoko, vadzokewo vachishandira nyika yavo, vachiinvestawo muZimbabwe, but vachinyatsoziva kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvinofamba.
Aiwa, tinokutendai amai. Sisiwe motipa mazwi nekupedzisira.
Ndinotenda kuti at least ndinowanawo support kune vamwe vanhu vari kuona zvatiri kuita, to try to encourage these kids kuti vaite a window into what Zimbabwe looks like, because bhuku ratinoratasa vachienda kuhange kusafari, vachienda kuVic Falls, vachienda kumusha kuruzevha, vachimboswera vachipfudza mombe nemacousins avo. Izvozvo zvindike zvakanaka sekutaura kwaita munin'ina wangu uyu, kuti tinoda kuti vana vakuru vachidada nekuti maZimbabwe, kuti we can't wait to go to Zimbabwe, that's the idea. But again, ndinoda kuti vanhu vari kuSouth Africa tongoti tiri pamwe chete pakuchema zviri kuitika izvi zvekare. You know, try and stay safe as much as you can. Iye mvurawo is another problem, saka it's really, and kana zvakuuya kune madzimai mutoro wakarema vari kutyira upenyu hwavo, vari kutya zviri kuitika, whether haisi kuita zvakanaka, saka you know, our hearts are with them.
Hanzi nevamwe, hanzi yes, mabunja chibva mataura nechibunja.
Moro yomoyo ndaniko ari kuti moro dzayo kwedu yonai mwana mai, ndini bakani wekwenyu sangwadzisipiwe kachidza mapfumo. Moro yomoro yemosimbisa vamwe ikweyo.
Yaiwa, thank you so much. Regai tichienderera mberi namuzvare Stadewa. Muri kuona nyaya yanetsa iyi yezviri kuitika muSouth Africa. Tipewo pfungwa dzenyu tisati taenda kuna Star.
Zvinhu zviri kuitika kuSouth Africa zvinhu zvinorwadza zvikuru. Kushungurukudzwa kuri kuita maZimbabweans, varume, vakadzi, vana, and zvinhu zvinorwadza kuti unoona kuti munhu anourayiwa nzira yakaitika 2 weeks ago, and tinongodzokera zvakare kuti dai mweya wamukoma Elvis wazorora murugare, but taakufanha semaZimbabweans kuti tirambe tichibvunzana mubvunzo wokuti chiri kumboitwa kuti vana veZimbabwe vatsvitswe kunge nhapwa chii, chiri kumboitwa kuti vana veZimbabwe vadzingwe kunge imbwa kudaro chii, chii chatinofanira kuita senyika kugadzirisa nyika yedu kuti maZimbabweans ange achigara muno mune zvakanaka. Kusiri kuti tiri kukurudzira kuti zvinhu zvakaitwa kuSouth Africa zvakanaka, zvinhu zvakaipa zvinopikisana nemaregional and international instruments enyaya dzemahuman rights, asi tinoramba takangotarisanawo nehurumende yeZimbabwe kuti tarisai moneka munyika muna mabasa, munyika mune nzara, vana vari kushungurudzika zvikuru, vamwe ndosaka vachitozokrosa mabhodha vachitange vachadyiwa nemakaro. Zvii zvingaitwe kuti nyika yedu igadziriswe? tiwanikwe tichibata pamwe chete maZimbabweans ari kudiaspora anoda achidzoka nekuti vazhinji vacho kunyanya vari kunana South Africa yange iri nyaya yekutotadza kutoshaya chekubata muno muZimbabwe macho vopedzisira vakungoenda hapana chinhu chinorwadza chocho tinonzwa kuti maZimbabweans ari kusouth ari kunhongeswa maapple nemaorange vazopedzisira zvavo kuti vadevelope maproblems akawanda patakatarisana nemadzimai izvo zviri kuitika kusouth africa zvinopedzisira zvaexposa vakadzi kuharassment even rape chaiyo chaiyo so tinoramba tichingodzokera kuhurumende yezimbabwe because ndo ine primary responsibility yekuprotecta maZimbabweans.
Maybe before we go to Star, to my co-host Star, I would ask you, Star, to just say something in English. What's your view on what we're seeing happening in South Africa currently?
What's happening in South Africa is unacceptable and quite fortunate. It is said that Zimbabweans will flee the current economic challenges that we are facing. They have to be exposed to further victimization, which has led to the death of our brother Elvis. We continue to condemn the acts of violence as it has no place, not only in Africa, but the whole world at large. But we continue to appeal to the Zimbabwean government that it is their primary responsibility to safeguard and provide and protect Zimbabweans. So it's high time we collectively hold our government responsible for whatever that is happening within Zimbabwe and also across the borders. And whatever that is happening in Zimbabwe also has negative effects on women, women with disabilities, and young women, who most of them can actually be exposed to harassment, sexual harassment, victimization, including rape. So the question remains that what should be done in order for the government to create a conducive environment for its citizens to be in one place and allow those who want voluntarily to leave rather than to force people into other countries where they end up being abused.
Thank you so much. Over to you, Star.
Yebo ke siyabonga ke lapho sizwe abanye abahlonitshwa bethu unkosikazi Sithabile Dewa ulele ilungelo loluntu obesinika ke imbono yakhe sesilomunye umhlonitshwa wethu lapha ungasathi ngaphambilini kwalapho sikhulume ke lomunye umhlonitshwa wethu oseCanada oloba ibhuku njalo okhulume ngodlakela oluseSouth Africa wasaphinda sakhuluma njalo lesinye ke isiphatha lowo ke bekungunkosikazi Siphiwe Khatshidza saphinda sakhuluma ke unkosikazi Siphiwe Khatshidza Mafumo saphinda ke sakhuluma ke lo nkosikazi Diana Zimbuzana ke oweZim Exiles Forum sesilo mhlonitshwa wethu ke omunye unkosikazi ke unkosazana ke Siphiwe Ncube uyena useSouth Africa uzazitsho ke ngegama siyakwamukela kuhlelo lwethu. Ndiyakwamukela nkosikazi Siphiwe. Ndithemba kasizwa lapha ngabona imayikhi yakho ayizwakali ungavula imayikhi. Yebo ke ndisakumeleleke lapho othi ngilobe lapho ukuthi asikuzwa nxa ukhuluma mhlawumbe njengoba ungangizwa. Sengitsheleke unkosazana Siphiwe ke oseSouth Africa ukuthi avule imayikhi yakhe ngoba ukhanya yena kangizwa mina nxa ngikhuluma. Ngakho sithemba ke uzabuya futhi ke sizwanane ukuthi utheni. Yes, Mav, I think her mic is off. I will call her so she can she can switch it on, then you can put us back.
Yes, I think she her mic was actually open, but I think there's a network issue, but you can call her and let's see if she'll be able to come back. If not, you can get her on the phone and we'll continue. Otherwise, go ahead.
Okay, siyabona lapha, okay, we have memory. Yebo ke, nxa ungizwa ke memory, buya ke sikhulume. Yes, you can put her up, Mav. I think she can hear me. Oh, she's no longer here. Okay, let me see if she will pick up her phone. Yebo ke, lapho silindeke ke unkosazana Siphiwe ke, ukuthi sixoxe laye but asikamboni ngakho ke samelele lapho ukuthi adoke ucingo lwakhe sike sambona ke umfanekiso ubuyile kodwa uthi kangizwa. Yebo ke ungabe ungizwa kathesi?
Arazi, maybe he take me a kuluma. Ika mang memor rehai spiwe.
Ai kulungi.
So mina ngilindile ngithi ngilinde uSpiwe ukuthi akhulume.
Oh, sorry. Yithi lapho esiphambanisileyo ukuthi sikhuluma lobani. Akusenani, sizacela ukubana uzitsho ke uzibethe ngegama ukuthi ngubani, ungaphi. Siyaxolisa.
Okay. Mina igama ngumemory ngokunqube isifongo. Ngokuhlala ngiseSouth Africa. Ngihlala eThembisa. Ngithi ngiseSouth Africa ngokuhlala eThembisa.
Inethiwekhi ayizwakali, kutsho ukuthi inethiwekhi yakhe iyahlupha. Buyele emuva mbijana ukwenza ukuthi ubuso bakho emuva mbijana. Ubusukhuluma-ke.
Okay.
Ubuzwakala kuhle, continue.
Okay. Igama lami ngumemory Ncube. Ngihlala eThembisa eSouth Africa, yilapho engihlala khona maybe for more than 10 years now ngiseSouth Africa.
Hayi, kungani kuyala. Can you hear her, ma'am? Marvelous. Can you hear her? Kodwa wena uyangizwa? Oi, so
it's like let's continue. We can hear her very well. Continue.
Okay, I guess I'm the one here who is but I can hear you. Marvelous, say something.
We can hear her.
Okay, let me see why I can't hear. Siyaxolisa, memory kukhanya yimi ngapha engilohlupho, mina ngisithi uhlupho lukuwe khona ngapho. I think ngizaphuma kancane bese mphenduka njalo ngizokhuluma lawe. Ngiyaxolisa, just umzuzo.
Okay.
Memory, I don't know if you can hear me.
Yes, I can hear you.
Okay, continue. You tell us, you were talking about your staying in South Africa. Tell us what you're seeing on the ground.
Okay, in the English Bonai on the ground, South Africa is also safe for Chinama Zimbabweans because of abantu abamoshayo kakhulu, kulabantu abatshontshayo, kulabantu ababulala abanye, kulabantu phela abaningi abayenza izinto eziphuma endleleni. And into esuka ibe nzima ukuthi isikhathi esiningi kubanjwa kuthiwa amaZimbabweans. Ungathola ukuthi maybe kulabantu abangu-10 abatshontshileyo or kulabantu abangu-5 abatshontshileyo. Uzothola ukuthi out of that 5, 3 or 4 ngamaZimbabweans. So nxa like Operation Jubilee ma isiqala ukwenzakala, bahle bethi amaZimbabweans wonke ngamasela, amaZimbabweans babulala abantu, amaZimbabweans lokhu lalokhuyana. So yinto esuka ibe nzima for us amaZimbabweans because now we are being painted with the same brush. Even if mina ngingasosela, sengifela ukuthi ngingumZimbabwean because my Zimbabwean brother is a thief or my Zimbabwean sister is a murderer. So isn't ezinjalo, they are making our lives very, very difficult in South Africa because even usuhamba endleleni, usuhamba ususevalweni ukuthi awazi ukuthi onguye okwaziyo ukuthi ungumZimbabweni ngubani, ongakwaziyo ngubani, ukuthi umuntu ohleli eduze kwakho ucabangelano or kanjani, awazi. So sihlelele evalweni nje kuphela ngenxa yezinto ezinjalo. And the sad thing is isikhathi esiningi uyathola ukuthi thina abantu siyabazi abantu abayenza lokhu kuganga, but ukuthi uthole umuntu ukuthi amveze umuntu amazi ukuthi lo muntu lisela or ahambe emapholiseni ayekhuluma ukuthi ubani ohlala endaweni enje lisela, abantu abakhulumi. But isikhathi esiningi umuntu uyabe ekwazi ukuthi ubani lisela or uhambe waganga kuphi or ubesebenza kuphi, wathiye tshontshile. Baningi abantu ababe bekwazi ukuthi umuntu lo owonileyo ngubani and njalo utholakala kuphi, but they don't expose those people. And then ma izinto sezimoshakala wesi, labantu aba-innocent sebefela into abangayaziyo. So South Africa ayisekho safe for especially for us amaZimbabweans. I-crime it happens everywhere and it's done by many people, but because amaZimbabweans angazi ngoba sibaningi kakhulu lakho futhi la eSouth Africa, uthola ukuthi vele awusweli lapho ungasola okungaba le ndawo khona ukuthi kuthiwe umzimbabweni ube ngekho endaweni enje. Imbothe abantu laba abakambi inkunzi izimota zemali lezi uyathola kulomzimbabweni oyi-1. Ngikuphi kuphi uyathola kulomzimbabweni oyi-1. Yabo, so lathi amazimbabweni sometimes I feel like maybe kumele siye sizikhuze ukuthi as much as singaba le freedom lena, I don't know if I can call it freedom in quotations. But kumele sizikhuze ukuthi sisemzini la. These people are doing us a favor, they are helping us. Ngokusivumela kwabo ukuthi sihlale lapha for this long. They are helping us ukuthi sikwanise ukugcina imuli zethu, sikwanise ukusebenzela abantwa bethu, sikwanise ukuthi abantwana baye esikolo. Sikwanise ukuthi sigcine abadala ekhaya and stuff like that. Manje nxa sesiyahlala simosha every day, at some point akula muntu ongakhathaliyo. Bakhathala labo, uthola ukuthi yikho sokulabo operation dudula because abasakwazi ukuthi labo beyenzeni. You know, so hey, I say ko safe in South Africa, especially for us, ama Zimbabweans. I call safe at all. And mina, for me personally, what pays me is ukuthi even innocent Zimbabweans sebe afela amacala bangawazi.
Thank you so much. While we're waiting for Star to come back, thank you, Memory. People are saying we can hear Memory loud and clear. So thank you, Memory. Regate mboenda kuna ama izimbudzana. Manga muri kunzwa zvanga zviri kutaurwa na sister Memory. Munotiwo chiine zvavanga vari kutaura?
Memory ari kurevesa, Memory ataura chokwadi. Isusu takatomboita nguva seorganization yataiti vanhu vedu ngavaregere kuita zvecriminal activity. And taiti tikaenda kunosangana nevanhu vekuhurumende yeSouth Africa vakataura kuti maZimbabweans ari kuita crime, taizviramba. Taiti tipei upo hwekuti maZimbabweans ari kukomita crime. But iye zvinoizvi zvaakutotinetsa kuti tiende pamberi pevanhu vemuhurumende yeSouth Africa tichinovataurira nawo iyoyo kuti haa, maZimbabweans haiti. Nekuti maZimbabweans acho ari kubatwa. Ndine mufananidzo. Pane vanhu vakatorwa nehurumende vachinzi vanoita mainterpreters kumakotru. Vanhu ivava vakatorwa vachinzi macontractors. Asi iye zvinoizvi vatova mafull time nekuti everyday zuva rega rega kune kune muzimbabweni anenge akasungwa anenge ari kudaro anenge achida munhu anouya kuzointepreta. Saka iyoyi nyaya yatikutoona yataurwa naMemory inyaya yechokwadi, inyaya iripo. Asi zveMemory ataura zvakanaka kuti tese hatifaniri, chaakunetsa
ndechekuapo
zvarwa zvemutiti tese ndo zvatakaita. Hapana kwauchambomira kuti aiwa inini handina kudaro kana kuti havana kudaro, vamwe ndo vakadaro. Saka isusu tinokurudzira hurumende yeSouth Africa kuburikidza nemapurisa aya kuti ngavasunge vanhu vari kupara mhaka. Vanhu vari kupara mhaka ngavasungwe. Kana vanhu vasungwa ivavo, tinosara nevanhu vasingapari mhaka. Nekuti tese tikange tapendwa nebhurashi rimwe chete hazvizonakidza, nekuti tese kumunhuwo zvake anenge angoti muzimbabweni wese waasangana naiiwo mavhaiya ndiyo mundiya. Asi vamwe wedu handizvo zvatiri. Tiri kushanda zvakanaka tisingapari mhosva, tisina zvatinoita zvikomerwa. Saka handinobvumirana Memory chaizvo.
Muzvare Sadhi, wamunoona sei zvipitika izvi zvataurwa nasister Memory? Haminoti muri
kutinzeaisinga.
Okay, vanga vari kutaura sei zvataurwa namai Zimbudzana kuti vanhu zvinji muSouth Africa vamwe vari kuita nyaya dzisina kunaka dzemhosva, zviri kuzoita kuti muZimbabwe wese abva azonzi ndo zvaari kuita.
Maybe ingange iriyo ndiyo reason yakungoshandiswawo. But tikatarisa nyika dzese hakuna vanhu vasingapari mhosva. Even muno mune maforeigners, machinese mangana ari muZimbabwe ari kurepa vakadzi, ari kurara nevana vari underage. Handisandambona operation ichiitwa nemaZimbabweans yekuti ngatipisei machinese. So vangori vanhu vekuti havachadi maZimbabweans munyika mavo. So vakungotsvaga maexcuses ekuti titese kuti tivadzinge. So zvinhu zvacho zvinozosvika pangonobatana, endai kunyika kwenyu munovhota, endai munoita sei. Saka vanongofiwa ngemaZimbabweans haana zvakawanda zvaari kuita kupusha kuti zvinhu zvinake munyika mavo. But mukatarisa vanhu vacho kusouth, vanhu vanotozikanwa kuti vanhu vasingade kushanda, vanhu vane usimbe maSouth Africans. So mabasa ato avanotodzingira maZimbabwe vakatomapiwa nhasi vachinzi vacho havatogoni kumaita. So for me handifungi kuti ndiyo reason hombe ine yekuti vanhu vazotibira mushangani patotal population inonzi it's more than my millions maZimbabweans ari muSouth Africa. So yangonyaingotsvagawo excuse kuti tiwane kuti tovadzinga sei.
So my Zimbabweana, what's the way forward now before we go to memory? Especially for women.
It's quite unfortunate now, especially for women, because prior to the new minister being appointed, we used to have a very good engagement platform with the previous ministers or even their directors of director generals or the Minister of Home Affairs. But this new minister, he is of the opinion that Zimbabweans appear knowing. In the sense that we took him to court, we have a lot of lawsuits, not us as Zimbabwe itself, but us as Zimbabweans. Tinoziva zvakanyanya stereki, saka endesa minister ku court, saka what's the use of talking? The guys who just said, go perera ma court. So you actually get a feeling that they are not so worried about Dudula. In fact, one thing we're totally happy about Dudula because Dudula is actually performing a function that they themselves will not, under diplomatic conditions, perform. Taravano Bongo tells that these vigilant groups, they don't then take action against those vigilantism actors. Saka izvozvo zvakuita kuti madzimai especially nevana vanova vari more vulnerable in this situation vagare vachifunga kuti saka todi iye zvinezvi kuma platform kwese kwatinoenda nyaya zhinji iri kutaurwa ndeye kuti nai vedu wese saka ndodzokera kumusha kwacho ndakadii kumusha kwacho ndinotangira papo kumusha kwacho zvakamira sei kumukatasa magroups vatiri tese kunana Facebook kuti kunana Twitter vanhu vaakubvunzana kuti nai project yandinganoita kumusha ndei nekuti vanhu vaakutozoona kuti as they say in English, the writing is really on the wall. Zvekuti vanhu vari kuzoona kuti hapana chachinja ka zvinhu zviri kuchachiita west from 2008. From the first xenophobic attacks that 2008. Yes, the number of people who have died might not reach the 67 of 2008. But the manner in which the xenophobic attacks are happening now, they are more arbitrary. Zvokuti munhu kufamba murodhi chaiko munhu unototya kuti ko ndikabatwa ndikabvumbwa kuti gokora rinonzi chii nechitswana isi kwatinogara kunotaura utswana ndisingazive ndinopedza chiti kudii. Saka vanhu vaakufunga kuti saka toni ndomukuro dziri muvanhu kuti vanhu toita sei. Vamwe vari kufunga zvekubuda vachienda kune dzimwe nyika, vamwe vari kufungawo zvekubuda vachienda vachidzokera kuZimbabwe, vamwewo ndo vari kuti tinogara kusiri kufa nekufa ndo zviripo parizvino.
So memory, if you can say in Ndebele, so what's the way forward now for you personally? What are you going to do?
Hey, mina ngicabanga emnenye engibikelayo engqondweni nje uma ngicabanga nge-situation esikuyo right now as amaZimbabweans la eSouth Africa. My first thought was ngipalithi impahla zami ngibuyele ekhaya. But ngicabanga ukuthi ngaze ngipalithi impahla zami ngibuyele ekhaya ngizofika ekhaya ngenzeni? Akulamsebenzi, imali yangikhona i-week, ungaze uthi uyenza i-business izophumelela yini? Uzokhona ukusapota abantwana, uzokhona ukusapota abadala, uzokhona ukuthi ma kungumsebenzi or kuyi-business oyiranayo, uzokhona ukuthi uyirane i-business le uthenge indlu yini or
Apo tiri kunzwa muzvare memory vari kutaura ivo vari kuSouth Africa vachitaurawo pfungwa dzavo, asi nenyaya yekuti network inenge yekuti netsei regai tione kuti vanogona kudzoka here, tombovadzikisa tichitaura henyu namai Zimbabweana. Saka vazhinji madzimai vari kuti chii? Tambobvunza memory mubvunzo iwoyo.
Memora anga apindura ndamunzwa wakutaura wake marvelous. Ndinonzwa Ndebele, ndiri mufundi weNdebele. Ndinodaira kuti kana rudzi rwako unogona kunge uchigona kutaura saunogona kutaura setaura. Ndanzwa semutauro waita ari kuti iye anombofunga kututa mukwende wake onanga kumusha, asi ari kufunga kuti saka kana ndananga kumusha ndinotangira papi?
kumusha kwa chakuna mabasa. Indiri nda nchiritila wana wangu nukuritila wabengi ndo tangira pati. Iyo ilozo shataro wana memory ndo odambu zukurukita sana mazimai majiji. Kutuora iti kana ndabuda muno machu mandaji chishanda nchi upanda panda nchiwana chowi hivi nchitumira kumusha. Kumusha kwa chindirunu tangira pati. Doda mbuzi kukurura aporo kutivano, haru kusha ya kutana wakaenda kumisa wa mnutangira pati. Zwanga, apana muna anoda ugara kumika isiri yake, tese chonuda itatili kumusha, wanu anofa kumusha, ene suse wanu ka, wanu atema, chunuza kaita kufa, kana kusharu wako wana, kana kundi izu, mai venzi maoke zenzi makuru yae, saka zunje kutitinenge chitasa, kutitinenge chibatani mamwe wedu, chichiwone sana, asika na waka gara kumika zela toru waka, kukafiwa, au kwanza kuenda uko kuna ngotumira washimashere ndikana we nazvo wozotora mwegorera one ngoaenda wakutonotendera nemima ano chibata maoko saka zvese izvozvo zvinhu zvatinoziva kuti vanhu vanoda kudzokera kumusha asiko kana vadzokera kumusha kwanaka here nekuti vanhu vaya vakabva kumusha vatiziva dambudziko ririko ka dambudziko riya harisiko here ranga riko kumusha nguva iyo saka ndiwo mubvunzo mukuru iwoyo usina mhinduro ini chai handina mhinduro kuti pano ndikasimuka nhasi ndandikudzokera kumusha. Nuno changira po iya kai mpana mturi. Vamoo waka bakuno wachimu zokera kumusha wano changira poi. Saka andizile kuti minjuro inu wano kwa kutu.
Saka ini se sanga no re Zimbabwe Excel Forum. Jisha muku ita woku batira kumi awa vaningu waru kufunga kuti kwa mgada kutugira kumusha kana shimusha kadaku.
Waru kudaku zokera kumusha wana dambu zikora kanyanya ka. Awo wane watu ita decision. Kungangu ita wairi watu atu wane kwa chitaura kuta inina andichina angu cho uiri cha kutu nikuiri sendende kumusha. Asi wa shinji wacho wane kwa ita kuzokira. Yandange kwa tiri wane kwa ya washingu tita ababai. Ambu zoko nuku wane kwa kuna awo wasati oziwa kuti chinondika zokira. Ndono tangira poi. Ndika gara kuno. Ndicha gara sei. Kwa hivyo wane dambu zoko wane kwa chifona ka nukutumizirao messages. Isusu manje sangana reda atisi wanu wae wanuzi ma social workers kana ma psychologists.
Mm-hmm.
Saka atisi wanika kwa munu minduro ziri zinomu zaka naka ziri psychological. Tinogo isusu sangana redo ndere magweta. Saka se magweta kana tia kutasa zuko tino tasa pa mtemu.
Mm-hmm.
Tino zume zunashudika mtemu. Tino zume reda uti wanu wa mungu zisane pati wanu mwite ugundu. Saka tiri kumboeza kuti tite engage nevamwe wedu ma South Africans. Asi tino tagara tiri kutoingiza inonzi preaching to the converted. Iyo vato vedudula avatodi kuengage. Avadi ekoliko pawa zakada kujoina musangano wavo ku deep slot akadzingwa zvekuti dai pasina kuti kwakuna minister ndo vakamuseva vamwe tikarai kuti vari kwakwa vanhu vairi. Saka izvozvo zvinza kunetsa kuti vatinoti titaure navo vanonzwisa vaya vagara vachitonzwisisa vasingazwisise vacho havatodi kutaparumana nzombe chaipo kuti todii ndo mubvunzo uripo todii ende mazana hatina ndo chokwadi chaizvo.
Aiwa regai timboedza kuti tione kuti sa anotokwanisa kumunzwa here because ari kuti ari kuchinzwa ari kutiona sisatisi kumunzwa sa can you hear us? Pane zvimwe handifunge kudaro regai tienderere mberi. Nhasi panapa tiri kutarisa isu nyaya iri kuitika kunzvimbo yesouth Africa. Tichiona isu kuti pane zvino pane zvizhinji zviri kuitika uyezve madzimai nyanya vari kuti ivo vamwe vazhinji vavakuda kudzokera kumusha. Pana mai Maka Junior kuti admitete Maka Junior kuti admitete munogona kuklika link iri parutivi apo tinogona kukubva takuona iko kunoko. Ndokuenda kwatinokuitai otherwise pari zvino mungoramba makateerera tichienderera mberi tichionesana kuti zvakamira sei. Takamirira mumwe wangu star Mhlanga vachanje ari kuyeko pano. Maizimbudzana regai tienderere mberi nemi. Tombobvunza kuti maamukutaura imi nyaya yezviri kuitika kwaZulu-Natal nekuDurban zvii zvinofanira kuitwa neavo vanenge vaine hama dzakawanikwa dzichishaika kana kuti vasiri kuzoti hama dzavo dziri kuti
tinotenda zvikuru nekuti mazuva mashoma adarika ai consular general vakaenda kuDurban. vachino onana nevanhu ikoko saka tinodaira kuti pavakaita musangano nevanhu pane zvakabuda isusu tinongoti semaZimbabweans dai taita chirwirangwe ini ndino isu organization yedu tinotenda nevamwe vakasiyana siyana maSomalians, maNigerians, maCongolese isusu maZimbabweans isu vanhu vasina kunyanya kubatana chaizvo kubuda vamwe wesa isusu tikabatana dambudziko remafashamu rakaitika KwaZulu-Natal chete mamaprovhinsi ese ari munhu haana kuita dambudziko iroro saka isusu dai semaZimbabweans taikwanisa kubatana toti zvedu 50 rand chaiyo toisa ma50 rand yedu iyayo parutivi kana vamwe vedu ava vachizenge panza vanhu vekwedu vakadai vaita dambudziko iri kana pashayikwa mari yekuti munhu aendeswe kumusha kunoradzikwa mari iyoyo ndoyotorwa ndoyodi yobetsera ipapo nekuti pari zvinoka tikatarisa vanhu vekune dzimwe nyika vanobatana zvekuti hamumbovanzwa vachichema kunzi kwashayikwa mari asi isusu hadai tatabatana sezvizvarwa zveZimbabwe taonesana tabesana kudambudziko iri harisi revanhu vekuzvizvarwa zveZimbabwe zviri KZN chete idambudziko rawira nyika yese ndochekutanga chechipiri ini ndirective zvakanyanya patwitter paya paya pane maZimbabweans ari kubuda akanga achibuda patwitter achiti hee South Africa ya ino zvaiwana izvo zvaiwana ngwarati kuzvairedze pavari mafashamu zvaifanira kuitwa pavari aiwa iwo hausi hunhu hwakanaka hunhu hwakaipa nekuti isusu patakaita icyclone idaiiyai takabetserwa nevekune dzimwe nyika vakauya vakatibetsera dambudziko remafashamu emvura harisi dambudziko rinowirwa nesouth africa chete rinogona kuwira kana isusu tinenge tichizoda kuti vedzimwe nyika vauye vatibetsere patinenge takambunyikidzwa saka hatifanira kuzobuda tichiti aiwa zvamo zvamo zvamawana izvozvi ndo zvakakodzera that you deserve it no south africans do not deserve it the fact that we are being targeted by some south africans should not let us lose our ubuntu as Zimbabweans as africans we must and continue to strive to be human before anything else when has befallen into a pit we must look for a rope to pull to take our neighbor out of that pit kuitira kuti ararame because tomorrow you never know it might actually be me we must be people who do unto others and in maZimbabwe sarana tiri vanhu vanga vaine hunhu hwakanaka tine hospitality yakanaka but this seems to have changed because mukatasa macomments avanga ari pa social media vanhu vati South Africa deserves it I was nakunaka izvozvo and we also have to be cognizant of the fact that yet we are being attacked but we are not being attacked by everyone we have a lot of South Africans who are in our corner and we should not then isolate those ones who are supporting us and put them all in one bracket just like some of them are doing to us that's what it
I see memory they are nodding maybe give us your view memory
of course akona ma South Africans azonda maZimbabweans angithi but akusibo bonke liqiniso lelo mina la ngisebenza khona ngiyi one umZimbabweni and then the rest ngama South Africans and bamphethe kuhle abalankinga lami siyaba nama friction khona lokho njengendaba zomsebenzi but okunye lokhu abala problem so as much as kulaba support operation Dudula akusibo bonke abasupport operation Dudula bakhona abanye aba understand the situation yethu aba understand the way is challenge mangakhona esingathala nzima ngakhona if we were to go back to our own country so yikho ngivumelana layo usisi ngento ayikhulumayo lapho ukuthi ayisiko bonke ama South Africans abantu bakhona abanye abahle abanenhliziyo ezinhle
So for you, what do you what do you want to do now? What do you think you're going to do now, personally yourself?
Mina personally, I've always kept to myself. Angifuni umuntu lana ogcwele indawo yonke. Ngihlele endlini, ngihlezi emsebenzini, ngize endlini, ngiyafunda amabhuku ami or ngiye-church or ngiya kuma-meetings, mangila ama-meetings. So I think iyo into esingenze ngaba ungakwanisa ukuthi ngi avoid ukuba enkingeni ezining too much. Uthi sizibambe singamaZimbabweans man masivakajile. Enye yi problem mina le ukuthi uthola sesinjakala umuntu akhohle nje ukuthi uyisivakaji lapha khona. Of course ukhululekile but uhlonipha emzini wabanikazi. Awusoze ufike emzini wabanikazi ufuna ukubusa. Awusoze ufike emzini wabanikazi ufuna ukwenza into ya intando yakho. Kumele uhloniphe imithetho yabangithi. So ungafika uzenze wena wena ufuna ukuzibonakalisa ugijima ugcwala indawo yonke usenza lokhu lalokhuyana. Akusibo bonke abazokujabulela khona lokho as much as ekhona ama-South Africans abalomusa and all that bakhona abanye abazokusola ukuthi hayi mani amaZimbabweans this is too much or sebesenza intando yabo or this and that. That's how uthola ukuthi isikhathi esiningi manje kuthiwa amaZimbabweans it's like yiwo wodwa amoshayo and yet baningi amanye ama-foreign nationals abalapha e-South Africa abayenza ukugala. But because of that fact ukuthi indlela esebenzi sisenza ngakhona la e-South Africa ezamaZimbabweans sebe sisenza ungani lapha kukithi. Asisahloniphi imithetho yalapha, asisahloniphi amapholisa alapha, asisahloniphi nje siphonge sithatheka lula. Sithatheka lula ngento ezisifaka enkingeni futhi at the end of the day. So I think kumele sizikhuze njengabantu ukuthi you know what, ezinye izinto uyazenza, ezinye izinto awuziyenza emzini. Sizithobe nje.
Yeah, hold on there. Apo tanga tiri kunzwa kubva kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa. Vari kutaura ivo pamusoro pezvavari kusangana nazvo. Tiri kunzwa kubva kuna CC. Memory Ncube vanotaura ivo vachitaura kuti inini ndinozvigarira ndiri ndega ndafunza inini ndikatisaka muchaita sei manje tichiona mamiriro akaita zvinhu pari zvino vakati inini ndee ndichingozvigarira ndiri ndega ndichiverenga mabhuku angu saka handiwanzoenda panze ndichinoona zviri kuitika asi hazvireve kuti nyaya iri kutaurwa nevanhu kuti South African noti vese vakaipa kune vamwewo vakatonaka vakati vandinoshanda navo inini vanenge vari nani zvavo ndokutaura kwavanga vari kuita asi regai timboona vhidhiyo yehanzvadzi yava Ncube yavanyati vatakaona isu vachichema vehanzvadzi yavo yakashayika. Aiwa apo tanga tiri kuona isu vhidhiyo yehama dzavanyati vakawanikwa ivo vachipiswa vachishaya kuSouth Africa kuDeep Sloot apo vanga vari kuchema tiri kuona zvakare yatingatiye mifananidzo yevana wavo vakawanikwa vachisiyiwa nemusi asi regai tidzokere zvakare kuna maizimbudzana timbonzwa kuti zvonzwii remangwana nematauro mazwi akanaka kuti padandemutande dai vanhu vabvumira kuramba vachiwanikwa ivo vachishoropodza vachitaura zvinhu zvisina kufanira endererai mberi tinzi.
Zvimwe chandinoona zvinodiwa kuti tiitwe ndechekuti tinofanira kuonesana nehurumende yeSouth Africa to engage politically. Isusu tiri magwetasi hatifarire kunyanya kumhanya kumatare nekuti kana manyanya kumhanya ukamhanyisana kumatare kaukama hunobva wapera hapasina chichavanzika taakufumura hapa dzese saka patinobuda imomo hatichamhoresana vanhu vanomhorisana tende vachibuda mumatare vaya ndi defense ne the other side magweta aya kana iri criminal case anenge ari prosecution nedefense ndo vanombosana vachiita yes yes nekuti vamwe vanga vari kulaw school pamwe chete asi ava vamwe vanhu vane nyaya dzavo dzava dzakamirwawo kama hapasii saka isusu tiri kuti ngatiinge njei hurumende yesouth africa politically and socially vataifanira kuita takaona kuti hongu minista aripo haadi asi pane mamaminista ka anogona kutaurika ipoo toinge njai vavo toonesana kutioneka zvizvarwa zvezimbabwe hongu zvinoda kudzokera kumusha hapana asingadi kudzokera kumusha kwake asi pari zvino kumusha kwacho hakusati kwodzokereka. Imba iya yatakakudzai kuti yakatsva baba vasati vaitsirira. Saka kana mava kuti vana ngavadzokere kumba kura vanonorara mumba isina denga vanonayiwa. Saka tiri kuti nzvimbomirirai baba vapfirire. Kana kutendai munobvunza baba kuti vachapfirira rini kana kuti betserai baba kuti kupfirira imba. Kuitira kuti vana vaya vamakachengeta mumba menyu vakwanise kudzokera pamba ine denga. Saka ndoo chikuru chatinoda ichocho. Ndoo zvehurumende yeSouth Africa. Iyo hurumende yedu yeZimbabwe inofanira kubvuma kuti pane dambudziko riri kuita kuti vana veZimbabwe vatize kumusha vachienda kune dzimwe nyika. Kana pasina dambudziko mwana haabve pamba pababa wake achienda kunogara pamwatidzani. Anoramba ari pamba pababa wake. Saka kana mumba musingadyiwi muchidyiwa sadza nemvura mazuva ese kana sadza nemunyu kana kusadza nedoro ina musadza nedoro. Mwana iyeye akaona pa next door pachinzi pari kudyiwa nyama onzi nehuya zvako tidye nyama. Onodya nyama yaonzwa ichinaka ogara ikoko. Aikona ikubva mafunga kuti mwana iyeye zvaagara kunyama ngaachigare ikoko zvamucheseka haasiri mwana wepano. Saka hurumende yedu yeZimbabwe ngaive inomira nezvizvarwa zveZimbabwe ichitaura kuti tinoda kuti vana vedu vadzoke, tinoda kuti vana vedu vagare zvakanaka, tinoda kuti vana vedu vave neupenyu hwakanaka. Kana iri imba yedu yakatsva isina denga, ngavatitobvunze kuti toita sei kuti tivake imba iite denga. Tinokushuma kupizviswa kuti tipfirire imba vana vadzoke vagare mumba mababa avo. Ndozvikuru zvatinokumbira izvozvo. Hurumende idzodzo dziri mbiri nekuti tiri kuona kuti regaitaure nechirungu. I can see that the engagements between the Zimbabwean government and the South African government have not yielded much over the years. We have heard that they are engaging. During President Thabo Mbeki's era, it was quiet diplomacy. Now we don't know whether the South African government is continued with quiet diplomacy or not. So the South African government has got to be forthright in its confrontation with the Zimbabwean government and say, we have looked after your children for so long. Some people have been here since 2002. It's high time those kids come back home and help rebuild your country. What is it that you are failing to do so that your kids cannot seem it fathomable to come back home? That is the kind of engagement that we want to see. I don't think after 42 years of Zimbabwe's independence, and after 27 years of South African independence, people still need to meet and discuss their escapades in Zambia or Mozambique or wherever they were before these two countries were liberated. Makora wanda, the time is gone. I think now we need to tell each other as adults, because a 42-year-old is an adult, so is a 27-year-old, that no, when I don't want to see your children here. This is not their home. They need to come back to their home. So ask what exactly is that?
Thank you so much. Let me get Star on the phone so that we can just hear what she is saying. Unfortunately, we can't have her on online. Star, go ahead. We have a minute. You can speak memories here.
Yebo ke siyabonga mabelase awuxolo bengisehluleka ukungena ke umfanekiso oxoshiweyo lapho kodwa hayi yimi osithandekile mhlanga lapho okhulumayo engisemfanekisweni lo. Hayi bengililalele lapha kodwa lena lesitha lingizwa, I could hear you. So awakho okugcina ngomemori ngangitshela ke uNkosazana Ncube ukuthi abesifazana khona ngapho bathi ikusasa ke kuyasebenzeka yini, bathi kusebenza emakhitshini njengoba babezetito nalaba abasemahofisini kuyini elikubonayo, bathi babuyela yini ekhaya kumbe bazaqiniseke.
Mina ngokubona kwami personally ukuba ekhaya kubuyeleke akukho lula ukuthi siphonge usuku uma sibuyele ekhaya, ngoba ngingaze ngithi ngiyabuyela ekhaya like I said before, ngiyafika ngenzeni, ngizosebenza kuphi, ngizosupporta ngani abazali bami, izinto ezinjalo. So ngoku-assessa i-situation lokukhuluma nje lamanye amaZimbabweni kule that thing yokuthi asilinde nini sibone, maybe i-government ye-South Africa izogcina isizwele yatshintsha umcabango, maybe basi-extendela ama-permit or something like that. but ukubuyele ekhaya angazi maybe masebe soku angazi ukuthi kebe sokunjani ukuthi size sicine sesithi okay sesibuyela manje we are not ready to go back.
Thank you so much for all those that were on our show today. We really appreciate you and all those that were following. Thank you very much. We'd like to say a special thank you to Amai Diana Zimbudza.